A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 12th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the legacy of Zimbabwe's former president, Robert Mugabe, who died last week in Singapore, aged 95.
To join this discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now by liking us or go to VOA Shona and VOA Ndebele so that you can join in the conversation.
Welcome once again. Today we are discussing the legacy of Zimbabwe's former president, Robert Mugabe, who died last week in Singapore, aged 95, and whose body was this afternoon lying in state at the Rufaro Football Stadium in Zimbabwe's capital, Harare, where there was a stampede as people tried to catch a glimpse of the late former president.
Yes, Mugabe's family says his body will be displayed in his home village of Kutama on Sunday night and will be buried at a private ceremony. This as thousands of mourners are queuing up at Rufaro Stadium. Earlier on, they queued up to pay their respects to the former president, but like you said, there was a stampede at the stadium, but we do not have any figures of how many people were actually injured.
And speaking with journalists earlier at the Mugabe residence in Harare, after President Mnangagwa met Mugabe's widow Grace, family spokesperson Leo Mugabe revealed that government programs set for Rufaro and National Sports Stadium will continue, but family will take over after the Saturday funeral service.
And MDC President Nelson Chamisa today paid his tribute to the family residence in Harare. Former MDC leader Morgan Tsvangirai's widow, Elizabeth Tsvangirai, also did the same.
And South Africa's opposition party, Economic Freedom Fighters, led by its leader Julius Malema, held a memorial service today at the Orlando East Communal Hall in honor of the late president, whom they mostly praise for the land distribution program in Zimbabwe.
And at that memorial service, we also saw Mugabe's nephew, Patrick Juwao, and also Xavier Kasukuwere, also paying their tribute to the former president of Zimbabwe, Robert Mugabe, talking about his legacy and also what it meant for Zimbabwe and Africa as a whole.
The government says so far 11 heads of state and 8 former presidents from various African countries have confirmed their attendance at the late former president Robert Mugabe's state funeral service set for Saturday. Mugabe died last week in Singapore, and President Mnangagwa says the government will go with what the family wishes, where he should be buried and on what day he should be buried. Yebo ke laba basanda ukusixhuma namhlanje sihlaziya udaba lokubhubhake kwamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Siyabona njalo ukuthi lamhlanje ke bathethe umzimba kamufike bawusa eRufaro Stadium khonale eHarare, lapho ke abanye abalandeli bakhe ababelethuba lokuthi bebone ibhokisi likamufi, njalo bagijimile ke abanye kwaba lengxabangxoza bezama ukumbona. Siyanazelela njalo ukuthi isikhathi sonke lesi ke ubese mzini wakhe umongameli Mugabe eHarare, umuzi waziwa ngokuthi yi-Blue Roof, lapho obelaliswe khona. Njalo abantu bahambile ukuyambona abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kanye lomka wayengumkhokheli we MDC Mnumzana Moken Tangraye uNkosikazi Elizabeth Tsangraye sibo bodwa ke banengi abahambileyo ukuthi bayemkhulumisa njalo sibonile nje besibona kubo mabona kude abantu begcile kunyakazela kuleyo ndawo njalo ukhulumende usechilo ukuthi kulabantu abavela kulabakhokheli bakwamanye amazwe abedlula ichumi asebegcizelele ukuthi ngempela bayeza embuthanweni wangomgqibelo lapho kuyabe kuyinkonzo yokuvalelisa umofi siboneke amazwe amaningi agoqela ukuthi ababekhona ke bagoqela abeZambia, uGhana, Namibia bonke nje njalo labanye ababengabomongameli babe bekhona lapho phela sikhuluma ngaye umnumzana Jacob Zuma uyabe khona usethele uhulumende uthi abekhona lo mnumzana Thabo Mbeki lo Festus Mogae weBotswana njalo abanye abathe bazabe bekhona kulo mbuthano ngowaye ngumongameli uKenneth Kaunda labanye manje ke okwakathesi nxa kukhona ufuna ukuthi ukukhulume ungaphosa elakho kathesi sizakuthatha lapha emoyeni kodwa singaqhubekeli phambili sizwa ukuthi we have our reporter Blessing Zulu who's on the ground in Zimbabwe. He will join us now to tell us what he's seeing there. We welcome you to the show, Blessing.
Thank you so much, Tadekile.
Yes, what is happening now? Where are you? What's happening?
Currently, I think people have just left Rufaro Stadium where there was the body viewing. And tomorrow, the body of the late President Robert Mugabe will be taken back to Rufaro Stadium for his final farewell to those who are in Harare or who will be able to attend, because what the government said they were doing was to bring five provinces today and then five provinces again tomorrow to bid farewell to the late President Robert Mugabe before the official funeral at the National Sports Stadium on Saturday, where several heads of states are expected, and the ones that have confirmed include the President Cyril Ramaphosa of South Africa, President Edgar Lungu of Zambia, President Uhuru Kenyatta of Kenya, and also President Peter Mutharika of Malawi, and others.
Yes, and what are the atmosphere like at the Rufaro Sports Stadium? We understand there was a stampede. What happened?
Of course, I think they might have not anticipated the number of people who wanted to bid farewell to the late former president. And the security was not very tight. So when they announced that there was going to be a body viewing, that's when all the chaos started and several people were injured. We do not know how many because we have not been able to get in touch with the police spokesperson, senior assistant commissioner, Nyati.
Mm-hmm. And what would you say were the major highlights of President Mnangagwa's speech today concerning the burial arrangements of former President Mugabe?
Of course, there were two events. President Emmerson Mnangagwa did not attend the Rufaro Stadium event, but he spoke in the morning. He went to the Mugabe residence in Borodo Brook, Harare, the so-called Blue Roof, and he said that he wanted to sit with former First Lady Grace Mugabe and talk about a number of issues, which also include the burial place of Mr. Mugabe. So the room was cleared for President Mnangagwa and a few relatives of former President Robert Mugabe. And after about 45 minutes, it was announced that they had not agreed on the place of burial because the government was pushing for him to be buried at the National Heroes Acre, but the family is adamant that he must be interred in Zwimba. That is it a date yet to be announced.
Aiwa, tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Blessing. Ungatitsanangurirawo kuti taona uri ku Blue Roof nhasi. Zvafamba sei? Tiri kunzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanga variko vachitaurirana naamai Grace Mugabe. Zvafamba sei?
Hongu vaMunangagwa vazivisa kuti ivo hurumende yanga yatiyo mufi vaMugabe vacharadzikwa ivo nemusi wesvondo, asi vakati vanga vachida kunyatsonzwisisa kubva kumhuri kuti vanenge vachiradzikwa kupi. Vati vanga vakumbira kuti vataure naamai Mugabe kare, asi vanga vasina kupuwa mhinduro, inova mhinduro yazouya. Vaamai Mugabe vakati vari kuda kuti vange vachitaura, vataura nevamwe vemhuri kwemaminitsi angade kuita 45, asi pane zvazotaurwa nemutauriri wemhuri Walter Chidhakwa zvabuda pachena kuti panenge paita mangange, hapana kuwirirana, nekuti hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vanga vachiradzikwa ivo kumarinda eHeroes Acre, uku mhuri ichiti inao kuti vanoradzikwa pedyo naamai vavo kwaZvimba, amai Bona Mugabe muChakabvu. Uye vaMunangagwa vatiwo haandi chokwadi kuti panenge paita ropa rakaipa pakati pavo nemhuri yavaMugabe, vachiti pose pairwara vaMugabe vaipota vachimbofonafonawo vachinzwa kuti zvakamira sei, vachibatsirawo nepavanokwanisa. Uye vatiwo havo vakashanda navaMugabe kwenguva yakareba, kunyange paine zvakazoitika, vachitaura ivo kubviswa kwavaMugabe nemauto muna Mbudzi 2017.
Tinoona zvakare, taona muzukuru wavaMugabe valiyo Mugabe vachitaura ivo hurongwa, vati chii? Nekuti taona iwe wanga uri ikoko, vati chii pamavhunza nyaya yekuti vachavigwa kupi uye kuti rini?
Valiyo Mugabe vatsika madziro vachiramba kuzivisa kuti vaMugabe vachavigwa kupi, nekuti vati ivo hurongwa hwaakuitwa iko zvino ndewe mhuri chete, hakusina mumwe achapindira ipapo, nekuti zvavatonditaurirawo parutivi vatiwo aiwa zvirongwa zvese zvinenge zvichiitwa nehurumende zvinopera nemusi wemugovera, kutanga musi wesvondo vanenge vakuita urongwa hwavo. Asi tavabvunza kuti ko zuva chairo rekuradzikwa ravaMugabe nderipi, vati aiwa havasi kuda kuti vanhu vazive izvozvo. Tavatizve vacharadzikwa kupi, varamba kutaura.
Ko panyaya yatiri kunzwa yatiri kubva ikoko, nekuti takambonzwa kuti ivo valiyo Mugabe vataura zvakare nyaya yekuti machiefs anga ariko uye zvavanga vari kutaurirana nemhuri nehurumende, zvakamira sei ipapo? Kuti vana mambo vakamira sei, vana mambo vekwaZvimba pari zvino panyaya iyi?
Madzishe akamboitawo musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa mazuva aperayo, vakambobuda vachiita sekuti vanenge vanga vasingapokani nekuti vaMugabe varadzikwe kumarinda eHeroes Acre. Asi vaMunangagwa vazotaurawo kuti vari kushushikana zvikuru nemashoko ari kutaurwa musocial media nevamwe vari kuti aiwa hanzi vaMunangagwa vakazopa madzishe aya chioko muhomwe kuti vabvume, vati ivo havana kana kumbomukana kokokora yavo chaiyo. Nekudaro aya manyepo madzishe aya azosangana zvakare nhasi masikati kuti vange vachizeya nezvenyaya iyoyi, asi kusvika pari zvino tanga tisati tanzwa kuti vatenderanawo kudii, asi tinoona sekuti mhuri apa ndo inenge yakubuda nechisungo chakasimba chekuti vaMugabe vasandoradzikwa kumarinda eHeroes Acre.
Taona zvakare pane humwe hurongwa hwanga uri kuRufaro Stadium, titsananguro yokuti hwafamba sei iwoyo, handiyanani vanga variko uyezve tanzwa kuti pane kutsikirirana kwamboitika, zvafamba sei?
Hongu, hurongwa hwekunational sports hwekuRufaro Stadium sekutaurwa kwaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanga varongwa ivo nebato ravo reZANU-PF, vachiti zvavanga varonga nepoliti bhiro yavo ndezvekuti nhasi kunoya matunhu mashanu 5 provinces, mangwana kouyazve mamwe matunhu mashanu 5 provinces zvakare kunoonekana navaMugabe kuRufaro Stadium. Asi vemhuri vanga vachiita sekuti vanenge vanga vasiri kufara nezvirongwa izvozvo, nekuti vanga vari kuti zvakangoitwa vasina kusumwa. Nekudaro vanga vakutomboti kana kuenda kuRufaro Stadium kwacho vari kuda kutoona kuti nguva inenge ichikwana here uye kuti vanotokwanisa here kuenda, asi vaMugabe vazotakurwa nezvikopokopo zvevemauto emuchadenga vakaenda kuRufaro Stadium kwanga kwakaungana vanhu vakawanda kukwawirawo makurukota, avo anichitsama uye mudzimai wavo amai Grace Mugabe vanga variko nevana vavo vose vanga varipo asi pazonzi vanhu vaende kunoona mutumbi wamugabe ndoo patanga boa boa ipapo bata murefu bata mupfupi vamwe vachibva vakuwara asi hatizivi kuti vangati.
Mm-hmm. Tombodzokera kuBlue Roof, tinonzwa zvakare kuti mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nevamwe vavo vambosvika zvafamba seizvi kunobata maoko.
Hongu vaChamisa vasvika ikoko mangwanani mangwanani asi patanga tichipinda ivo ndopa vanga vachibuda asi tazoita urongo hwekuti titaure navo mangwana tichinzwawo divi ravo asi vaenda ndaona motokari mavanga vari mina vana Job Scala vatendai biti vabhondo nevamwe vatungamiri vandazoonawo zvakare vamogen komichi vanga variko ikoko kuna vamurisi zvizai uyewo mudzimai wevaimbova mutungamiri wehurumende vamogen tsvangirai vachitungamira bato remdc amai Elizabeth tsvangirai vanga variko vachibata maoko.
Aiwa, mumbobata makadaro mukoma Blessing, tichadzoka kwamuri. Regai tiende kuvhidhiyo iripo yemuzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vachitaura ivo pamusoro peurongwa.
My intention is not to do a press conference. My intention is to answer questions. Okay? Mm-hmm. And I know ZBC is wanting to go live, so if you can give them an opportunity to come closer, you're already live. So I want to take questions so that at least I'm sure everybody understands what is happening. In the morning I issued a statement to the effect that the change from the original program is going to be that Rufaro will continue today and tomorrow we're no longer going to Zvimba today. Okay? Zvimba had been now slated for Sunday at Murombe's growth point for Mashonaland and West Province to say goodbye to the president. That is his own province. And there's just been discussions between the president Mnangagwa and Mai Mugabe, and it would look like nothing has changed from the press release that I gave in the morning. So I'm open to take questions.
So does this mean the family wants to go ahead and bury him in Zvimba?
No, the family had never announced the fact that they were going to bury him in Zvimba. The family only had said they were going to have a private burial.
But a private can't be at the Hero Sake, right?
Private burial, yeah.
Can you elaborate on that?
What do you mean elaborate? We don't want the public to come.
Where and on which day will the former president be buried?
They don't want you to know. They don't want you to know where he's going to be buried.
So is he going to be buried as a chief? Is that what you are saying? Because that usually happens with traditional chiefs. Is that?
This man is clever. You have asked your question and answered it yourself.
So, Mr. Mugabe,
There's no delay.
So he will be buried on Sunday?
No, I didn't say that.
Mr. Mugabe, so this means that heads of state won't have the opportunity to bury their comrades, for instance?
No, of course not. They will have an opportunity to pay their condolences, view their colleague. That's it.
So Sunday is no longer burial day?
It was never burial day.
The government announced it was.
But the government did not announce on behalf of the family. I announced on behalf of the family. No, we are not witnessing the burial on Sunday. What is supposed to happen on Sunday is that we are supposed to go to Murombe's growth point for people of Zvimba, Mashonaland and West to pay their last respects.
Mr. Mugabe,
We're hearing there from Leo Mugabe, the Mugabe family spokesperson at the moment, Star.
Yes, and coming back to you, Blessing, you have spoken to ordinary people. What are they saying about the late president, former president, his legacy?
Of course, I think what I'm hearing from people is that this is a completed legacy. There are some who are praising him, especially for education. They are saying he did a great job in ensuring that the nation is educated. There are some who are also talking about him empowering the blacks in terms of his controversial indigenization laws. You know, there are some who are saying that he is an icon. But you flip the coin, there are some who are saying that Mr. Mugabe allegedly he was a human rights abuser. They point to the genocide or near genocide in Matabeleland, where an estimated 20,000 people were allegedly or were killed by the 5th Brigade. They are saying that, you know, he must have apologized for that. I think that is the major sticking point. And others are saying that he has ruined the economy. So I was asking them, why are you not going to Rufaro Stadium, for example, to pay your last respects? And they were saying, you know, the economy is so tough because he is the one who created this mess. And, you know, so we can't go and mourn him. So that is former President Robert Mugabe for you. I think people are divided.
Mm-hmm. Also, Blessing, pane vati vari kuuya here tichitarira vanobva kune dzimwe nyika. Tiri kuona tainzwa kuti pane vatungamiri vekune dzimwe nyika vatotaura ivo kuti vachange vari muZimbabwe vachibatana nemhuri yeZimbabwe mukuchema vaMugabe. Ungatitsananguro here kuti zviri kunzi chii ikoko?
Vatungamiri vanzi vari kuuya vaudza hurumende, vataurwa ivo navamunangagwa pavanga vachitaura kuBlue Roof, vanosvika gumi nemumwe chete 11. Vanosanganisira ivo mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weMalawi vaPeter Mutharika, vaUhuru Kenyatta, kuCuba kuri kubvawo mumwe mumiririri, kuChina hakusi kuuya mutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping, asi vanzi vari kutumira nhumwa yavo yakakosha kana kuti special envoy. Zvimwe chetezvo neCuba iri kutumirawo mumiririri wayo. Iran ichange yakamiririrwawo, saka vakawanda vatungamiri vari kuuya ndevemuAfrica.
Taona zvakare bato reEFF yava Julius Malema vachiita ivo musangano wekurangarira vaMugabe, uyezve tikaona muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhiwao, uyezve navaSevia Kasukuere vachitaura pachiitiko ichi. Pane zvambotaurwa here pamusoro pezvehama dzavaMugabe dziri kunze kwenyika? Vachauya here zvii zvinenge zvichiitika pakadai?
Zvinenge zviri kunetsa. Nyaya iyoyo ndo iri kunzi nevamwe ndo iri kupa kuti paite ropa rakaipa pakati pehurumende nemhuri yekwavaMugabe, nekuti makanzwa dzimwe hama dzavo dzichitotaura sekuti vaMugabe pavakabviswa pachigaro ndo zvakatoita kuti urwere hwavo hubva vakomba kusvika parufu. Vanga vachichema-chemawo kuti dzimwe hama dziri kunze kwenyika dziri muupoteri, vakaita saivo vana Patrick Zhiwao. Handifungiwo kuti vari kuuya semanzwiro andiri kuita kubva kune vamwe vari pedyo-pedyo navo, navakasukuira vari kunza vauyewo. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hapana munhu wavari kudzivisa kuti auye kuzochema vaMugabe. Vakati vose va vari muupoteri vakasununguka kuuya, asi izvo zvirikungoratidza kuti panenge paita makakatanwa pakati pemhuri yavaMugabe nehurumende yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda Blessing. Usati waenda zvako, chimbotudza urongwa hwamangwana, chii chichaitika?
Mangwana sekutaurwa kwaitwa nevemhuri vari kutiwo mutumbi wavaMugabe uchadzoserwa zvakare kuRufaro Stadium, kunova kwavakatora mhiko muna 1980 kana muchirangarira. Pakauya vana Prince Charles, Bachiruwa Mhanzi naBob Marley nevamwe vakaita sana Mushakabvu, Comrade Chinks, vana Mapfumo, vana Mutukudzi. Ndokwavari kudzokera mangwana. Muswe Mugovera vachaenda ku National Sports Stadium uko kuchawo yavatungamiri venyika ivava nevamwe vamiririri Muswe Sunday svondo iyo vanenge vakuendeswa kwamurombedzi tinofunga kuti pavachabva kwamurombedzi vozoenda kwazvimba tikutarisira kuti nemamiriro akaita zvinhu kana pasina chachinja ndopavachaenda kunoradzikwa.
Mm-hmm. Aiwa Blessing, tinotenda asi mutumbi uri kupi nhasi uyezve nhaurirano idzi dziri kuenderera mberi kana kuti zvadzapera pakati pehurumende nemhuri yekwamugabe?
Hunenge kutaurirana kunenge kuchiri kuenderera mberi semanzwira atiri kuita vanenge vadzoserwa zvakare kublue roof uku asi hatina kuzokwanisa kuti tidzokere manheru ano pavapfa kurufaro stadium tisingazivi kuti vanodzoserwa kana kuti vanombodzoserwa mochari vozobvako vachienda kurufaro stadium zvakare ipapo hatina ruzivo rwakati tsvikiti.
Aiwa tinotenda tichakubatai munguva inotevera mukoma Blessing Star.
Yebo ke lapho sizwe intatheliza indaba yethu uBlessing Zulu yena okhonale eZimbabwe eHarare esichasisela okuningi begcizelela ke esike sakukhuluma njalo esengezelela okunye azibonele ngawakhe uthi abantu ade khuluma labo abantu makhaza nje baveza imbono ehlukeneyo ngembali ngawawe ngumongameli umnumzana Mgabe. Abanye bathi hayi wayeliqhawe ngoba wabela abantu umhlaba njalo wayelenhlelo ezithuthukisa abantu abansundu, kodwa abanye bathi hayi wayesephula ilungelo loluntu ngoba nanko phela kwakulesehlakalo seGoground lapho kwabulawa khona abantu emathebeleleni le Midlands. Njalo ke uyasichasela ukuthi kusasa kukhangelelwe ukuthi umzimba kamufi futhi usiwe enkundleni yeRufaro Stadium kukhona le Harare lapho abanye ezinye izigaba ama-provinces alelo eZimbabwe azabona khona umongameli. Kuthiwa leyo-ke luhlelo lwebandla lezanu PF elizigqoqele lona, yikho-ke lapho esibona abantu begxobana khona bezama ukuthi bembone, kodwa-ke kwasekusiba le ngxabangxoza yena leyi. Njalo-ke ubesichasisela ngokunye okwenzakeleyo-ke kodwa kuningi nje vele bese sikuzwile. Sikhuluma njalo nje sithanda njalo ukwamukela bonke abasilandelayo lapha ukhasi lethu le-Facebook. Likhumbule phela ukuthi siya live streamer, ubhale nxa ufuna ukuthi umbono wakho siwubale emoyeni kumbe ufake inombolo zakho nxa ufuna ukuthi sikuchayele ucingo. NjengoClemens Mzola Dube lapha uthi sikubonile abantu befuqana abanye beqoleka kodwa sothini ba-right isikhathi sabo. Umandi Dube uyasibingelela njalo. Omunye ke umsunduzi Ndlovu layo lo noma ningwenyalo mini noxi lo nesisa Dube ye liqhubekeke lisichasanxa lilombiko elifuna siwufunde emoyeni kumbe sikuchayele ucingo ubhala ke usitshele.
Aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu pari zvino. Nhasi tiri kuenderera mberi tichikurukura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sekunzwa kwamaita kubva kune mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari muHarare ari kutaura iyo kuti urongwa ndewekuti mangwana mutumbi wavaRobert Mugabe uchadzokera zvakare kuRufaro Stadium. Asi regai timbotora mukana wekuti tikwadise vari pano. Patience Jamera paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti tapinda muchirongwa. Top fan yedu Agius Muvimbi ari kuti Brother Zulu muri muHarare? Ehe, vari muHarare ndo vari kubata nyaya iyoyi. Tendai Zendera ari kuti maswera sei? Herbert Ngwaro ari kuti tapindawo. Aiwa tinokuchingamidzai. Austin Zapasi anzi please call me. Sister Mavimba vaisa namba dzavo. Aiwa tichakufonera izvi. Dzai Ruzvidzo ari muno ari kuti please call me, ndobva vaisa namba dzavo tichafona. Avimbai Mamuu Muzondo anzi chokwadi. Hanzi ndokuenda kwa Mudhara here uku? Tichaona Museka arikuti call me, ndobvaisa namba dzake. Tinashe Zemunja arikuti ndiri pano please call me, ndobvaisa namba dzake. Varuzvidzo varikuti zvakare ndifonerei, ndobvaisa zvakare namba dzavo. Aiwa tichaedza kukufonerai. Mbedzi Ronald arikuti rest in peace, ndobvaisa namba dzake. Obei Bonko hanzi takateerera tiri kuno kuPretoria. Aiwa pari zvino regai timbo nzwa kubva kune muzukuru wava Robert Mugabe wemwana wekwazhuwawo achitaura iye pamusoro pekurwadziwa kuri kuita mhuri yavo yekwamugabe nezvaitika izvi.
I am Jason Fiwao. I am the nephew to President Robert Mugabe, and we are aggrieved as a family to have lost a strong pillar within the Mugabe and Maruko family. President Mugabe was not only a man of principle, as the whole world would know him, but of course us who know him personally would say that he was a loving man indeed, a man who was soft-hearted, caring, loving, and passionate. He is a man who kept in touch with the greater part of his family, the extensive part of his family. He believed in strong core values of unity as a family, and this is the legacy that he's left for us as a family, a legacy of peace within ourselves, a legacy of unity, a legacy of compassion, and of course a left seed of love that as a family, and above politics, above any professional orientation, you should be a man of your family, you should be a man that look after your own. There's a saying, charity begins at home, and henceforth Mugabe the Baba Venyika is a father of the African continent. Chinovaranga Radichi Chichi Tondera Mazuao Avaiti Zizisa Kuti Chinofane Tine Rudo Vaiti Zizisa Kuti Chinofana Chichi Batrana Pamuchete Kuti Tiwani Sane Kuti Tiwane Punduzo Rukunzo Shanduko Mumori. Ndo zvatinorangarira vamugabe vari vaive murume vaine rudo nehama dzavo, vaiva nerudo nevamwe vose vaivakomberedza. Mukatondera vamugabe vaive neshamwari dzakawanda, ana President Mnangagwa, late Vice President Msika, vanewo shamwari dzavo dzavakasiya, ana Kenneth Kaunda vachauya kumaproceedings musi Saturday, vachange vachikutaurirai kuti vanovarangarira sei. But sezvandiri kutaura ndo marangariro atinoitawo vamugabe, kuti murume angaine chido nevanhu, murume angaine rudo nevanhu, murume angaine rudo nevemhuri mavo. Ndo marangiro atinoaita.
Aiwapo tiri kunzwa kubva kuna Jason Zhiwawo, anga ari kutaura iye ari kuBlue Roof Nasi achitaura na Blessing Zulu wepano pa Studio 7 Star.
Iye nzwa kuti silo mlaleli ecingweni umnumzana Njabulo Dube, siyakwamukela kuhle.
Hello.
Yebo umnumzana Dube, ungaphi kwelizwe?
NiseGweru.
Oh, ngaphi kweGweru?
Nise River Side Gweru FM.
Okay, ye ungasinika ke umbono wakho ngodaba lolu esixoxa ngalo namhla.
Ya, ngibona udaba lolu lobuhlungu, sikhuluma ngomuntu omdala, ngomuntu obele isikhathi sokubusa. Mina ngizivelela ku-region eyasethwa i-Crown. Ngangimncane kodwa ke nxa ubona umuntu omdala ekhula efika kulesana sigaba, kawudingi uxoliswa, uyaxola nje wethu moyeni. Uzikhulule. Sizwa nje ubuhlungu nxa sibona indlela aphuma ngayo embusweni, singake sibone ngaso linye sonke, bese sihlele kwi-economy kade siyibona isehla imihla ngamalanga nama-policies ayekhona, kodwa phela elalaba abamxhasileyo abebemsekela, abebemnika imibono bemqinisa ukuthi akuhanjwe ngaleyo ndlela. Sekufike kwesinye isigaba bamjikela. Namhla selele umuntu omdala sebemfuna usengowabo. Khona lokho nje mani kungani kuletha i-discord, kuba ngasiyafunda ukuthi politics bayatsho ukuthi ngakula ma-permanent friends, permanent enemies. Nxa basebemkhiphile embusweni ngendlela aphuma ngayo engabangahle, well, uba ngoba le ndlela yokuthi kubuyiswane kudlule leso sigaba. Kungabuyiswane umuntu esefile, abantu lokho bebambe izikhwili, siphose singabasoli. We are watching from the terraces, siphose singabasoli laba balokhe bebophe imoya sibili ukuthi that umuntu sengowethu, sengowabo sekulesi sigaba. Isikhathi sonke ezakhatshwa ngendlela akhatshwe ngayo, utshintshe nini kona lokho nje kuza sinike sinisifundo ngiyabona njengabantu njengesizwe ukuthi hayi asingalungisa izinto zethu last minute sokulomonakalo.
Ngezinye indlela nxa usithi kubuhlungu uyamzwela kumbe uthi hayi kumbe ubuhlungu ngakwenzayo.
Ngikhangele isimo sesikhona uhulumende ukuthobelana phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Mina njengoba ngishilo akwenzayo kwangafika, but mina ngedwa ngadlula kikho. Bona umuntu omdala uthi ayisekhulile uyaxola nje ukuthi hayi ubonakele ngxenye isibindi sokuthi avume kaSipho, but kukhona okumthintayo laye ngako umuntu lathele nje into engaka eyenza lalayo. But sengizwiswa ubuhlungu yokuthobelana kokukhona phakathi kwemuli yakhe lohulumende amthumanele kangaka. Ubone le nakubathungamela abakhona amalunga kahulumende ukuthi kutense ebusweni babo bathwele sibili ubuso obungahlambulukanga kuyabasinda khona lokho okwakriyethwayo akuzange kulungisiswe kwaze kwafika kulesi sigaba.
Yebo-ke okokugcina nxa uxoxa labanye nje omakhelwane labangane bona bathini njalo kuyini okubonayo abantu bahlulukelwe yini ngokutshona kwakhe kumbe abantu bathini?
Badividene dadewethu kusiya ngokuthi uvela kuphi umhlubulo. Ungakhuluma ngabantu bemathebeleleni lusiyale hayi kungani bathi yinto yadle ayisiyo yabo. Ukhulume futhi labantu bomhlubulo wangapha bakhona abanye abahlukuluzwe yi-economy, abahlukuluzwe yi-politics zeZimbabwe abangafuni ukuthi bakhanye ukuthi bangani. Bazokuba khona futhi well abathintekayo sibili ngendaba leyo. But ngombono wami mbona ingani i-majority i-all the same minority mayithebelelende they-form the minority ngakhayela i-population yeZimbabwe bakliye sibili ukuthi abafuni ukuthinteka.
Hayi, sibongile-ke ukuxoxa lawe-ke Mnumzana Dube khona ngapho eGwela.
Siyabonga.
Yes, that was a listener, Dube Njabulo from Gweru. He's saying the when he talks to other people around, there's there are divided opinions on the legacy of the late former president. Some are saying he did well, but he's saying especially when you look at Matabeleland and Midlands, it's like they are saying, oh, there's something that they are doing there. It's got nothing to do with us. That's what he says, mostly people are saying. But he's saying himself, although he was affected by Kukuraundi, he has decided to move on.
Very wise words there indeed. Low caller. Hello.
Hello.
Makadi.
Tripoli makadiyo.
Ai wati wadi titaureo sarenyi uyezve kuti muri kupi?
Ndizo zvizero zvidzo ndiri kuno ku Columbus Ohio muno maAmerica.
Ehe taurai tinzwi.
Ah. Ndinonzwa hangu vanhu vari kuchema nekuti vamugabe vatisiya. Yes, it's true but chwa ndichedu tinochema kana tichinge tawana mumwe atisiya. But zvasiya ndozvo zvinozotirwadza manje fanika isusu tinenge takaaffectika ne penyu wakaita lead. I know patakatora nyika 1980 inini ndandichiri wechidika imwe one of those who celebrated kufara chaizvo kuti tatora nyika we are now independent. Mutungamiriri watakambozira ndi Smith na Muzoriwa tasati tambotongwa une wedu takazotongwa navamugabe and vanhu patakatora nyika zvinhu zvanga zvakanaka kutaura chokwadi adiki nyika waita wakapedza 4-4 unowana basa. Waiti wakaapplya kuenda kuindustry yanga iri ichifamba zvakanaka ana dairy board ana DMB ana railways zvinhu zvanga zvichifamba kuya Zimbabwe zvinhu zvaa zvichifamba but leadership yakasiyiwa navamugabe kana kuti utungamiriri hwakaitwa navamugabe kwandiri ndiri kuona fanika wakauraya nyika kusvika vana vezimbabwe vatambura izvezvi. I know kune muzvikuru vamugabe kana kuti hama yamugabe yatara kuti vamugabe vakashiya unity vakaita kuti vanhu vabatane veukama hwavo. But vamugabe vakaunza inonzi disunity amongst Zimbabwe vanhu yezvinezvi Vadiku netana ni utungamiru wawo because vaka kundikana usaruza achaita kuti atonge iyo vabva for 38 years muna achifunga kuti ndini ndogona kutonga ndega hakuna mumwe muna anogona kutonga nyika iyi. I'm sure wakauya na tekele vakadaumba vachallenge yako wakauya nami vakachallenge but vanga vaine kaudzvinyi nyika iko kuti ndini ndinofanira kutonga che kusvikira kwazviitwa opposition yatakafunzira kuti yauyawo nekuchinja yakaita movement for democratic change yakauyawo but vanhu vakada kuratidza kuti no tiri kuda change but ivo vamugabe vakatungamirira kumbimbindoko wavo uya wakaita kuti vadestroye zvese zvaidiwa nevanhu. I'm sure ma rigging of elections anozivikanwa nevazimbabwe zvese kuti taivhigwa maelections vanga vasingadi kubva pachigaro zvivo ndo zvakabvisa rudo rwanga rwui nevanhu kwavari kubvira 1980 kusvika kuma 1990 kana tinga kuti kusvika kuma 95 vanhu vanga vachiti ava mugabe vari kugona kutonga but nenyaya yekuhumbimbindoga nenyaya yekuda kutonga iyi vakakanganisa vakatanga kudestroya mazimbabwens. It was very difficult tione vana vezimbabwe vatanga kudisappear mudzimba dzavo vatange kurohwa mudzimba dzavo vatange kusungwa vachimbunyikidzwa vachiitwa madetention kuti afanga tadzokera kuna Smith futi.
Ipapo vari zvidzo tombopindira chiti saka imi makatarira upenyu hwavakararama nhoroondo yavo munoti yakazoshata papi nekuti mataura imi kuti pana 1980 yapo zvinhu zvava zvakanaka.
Nhoroondo yavo yakashata pavakanga vaona kuti ivo varida kuchallengewa pakutonga vakaramba kuti vakumwe munhu atonge vakadidzini ndinofanira kutonga ndei. Ipapo ndopa vakatangasa zvinhu dai vanga vari mutungamirira anga achida chaizvo vakadai vakaita nature someone within ZANU PF or outside his family kungoti ano ini ndatora nyika ndaiii na 10 years is enough 15 years is enough kuti kusvika 38 years munhu achingoti ndini sei ndofanira kutonga kwandiri ipapo ndopa vakakanganisa.
Aiwa tinokutenda
kuti wo futi vaka vachingo blame ma sanctions kuti ma sanctions ndo ari kuuraya nyika yet we was building blue roofs ana ningina na matapi vachibvinza ningini siwedzu.
Aiwa tinokutenda
ya anouraya vamwe vakuasiwo usvika kuvari.
Maybe in brief, Mr. Rizzo.
It was one of the best hospitals.
Maybe
they destroyed it.
In brief, if you can just give us your view, you said that in 1980, if he had left a little bit earlier, his legacy would have survived to date. So where did the former president Mugabe go wrong? But I need you to be very brief because we have other people waiting.
I think the former president, Robert Mugabe, went wrong in trying to be in power for too long. I think it, right now it's a lesson to those who are in leadership in Africa that do anything too much is not good. Listen to others. Let others be part of your leadership, not to, for you to be the only leader. I think it's a good lesson to those who are trying to be leaders too.
Aiwa, thank you so much, Mr. Rizzo. Tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka.
Nemiwo muve nguva yakanaka. Tinokutenda ichaizvo nezvirongwa zvenyu.
Aiwa, thank you so much. Let's now take a look at the president of the opposition MDC, Nelson Chamisa, who also visited the Blue Roof to pay his last respects to Dr. Amai Grace Mugabe.
Yes, I've come here to pay honor. And I'm glad that I've come with my colleagues, senior leadership of the party. And the reason why we are here is to do the African thing that is expected. You are aware that Mr. Mugabe had connection and relationships with us in the context of politics on the other side. We had many differences. But beyond the differences that we had politically to serve our people, we have to reflect on his contribution. So in line with our Ubuntu and what is expected of us from a leadership point of view, we have come to pay condolences to the Mugabe family and of course to all Zimbabweans and indeed the whole of Africa. You are aware that in the next few days we are going to be receiving heads of state from the various countries, visitors who are going to come and pay their last respect to Mr. Mugabe. It's only fair and necessary that we take the lead in, as a family of Zimbabwe, uniting to give a decent burial and a peaceful send-off to Mr. Mugabe.
Apo tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa avo vawanikwawo nhasi vachienda kunobata maoko kuBlue Roof kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ikoko vasangana naMai Grace Mugabe star.
Yebo ke lapho size amazwi kamkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ove chasisa ke ukuthi kungani bebuye lapho ukuthi bezohlonipha owayengumongameli uthi ngoba babe lobudlelwano obuhle lapho ngensuku zakhe zokugcina ngoba wayebaxhasa labo njengebandla njalo uthi ayisikho ukuthi bathi bona wayelungile kukho konke bayakwazi ukuthi bake bayaxabana lapha nalapha kodwa oku khulu ukuthi kumele abantu babe lobudlelwano obuhle basebenzelane ndawonye nqa kulesehlakalo esinje ikho ke lokho akuchoyo la ukhumbuleke ukubana nqa ufuna ukwengena kuhlelo usithumele inombolo zakho lapho kwenzela ukuthi sikuchayele yilo ithuba leni lokuthi ukhulume konke okusemoyeni wakho ngalolu daba lokuchona kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Aiwarega itimbonzwa kubva kune mamwe madzimai vanga vari pachitiko chanasi uko ku Blue Roof vanga vari kutsanangura ivo kuti ivo vari kurwadziwa sei nekushaika kwava Robert Mugabe.
Nokutisiya kwa kachita nokuti takararama nawo makore akawanda. Mamishana medu aitwa mafishira izambiro. Kuti zvitishike pakukura chikoro tikavakirwa makiriniki takaisirwa magetsi tinovarangarira naizvozvo kuti baba fambai mugare muwane uzororo mwari avarangarire nezvavakabata ndapedza.
Aiwapo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anga aenda iye kunobata maoko kuBlue Roof uko anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaanogara iye vakawanikwa vachibatsirwa nefotoraiza nezvimwewo star.
Yebo ke nxa usanda ukusixhasa namhlanje sicobongula udaba lokutshona kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe yena obhobhe ngefike edluleyo eSingapore sikhangela njalo uthi kuningi osokwenzakele selokhu lesi kwenzakalayo sibonile njalo umzimba wakhe ulethwa elizweni uvela kulelo lizwe njalo sezwa le ngxabangxoza ekhona ngokuthi uzafihlwa ngaphi. Abanye ke imuli yakhe ke size yaphumela egcekeni ukuthi hayi yiyo eza kutsho ukuthi kwenziwani ngalolu daba. Njalo sizile lo mongameli Emerson Mnangagwa la igcizelela ukuthi ngempela uhulumende uzalandela ukuzakhulunywa yimuli. Sikho ke bukhanya nje akucacanga kakho ukuthi ebhadla ukuthi uzangcwatshwa ngaphi njalo nini. Kodwa nje kuyezwakala ngokukhuluma nje kwabo ukuthi kuyini okungenzakala okuyikho esikulindeleyo nje kunsukwana ezizayo.
Aiwarega itimbodzokera zvakare kune zvamuri kunyora pano paFacebook page yedu yeVOA Shona Tinateshko Mark ari kuti mazvita nechirongwa takateerera pedi chihora ari kuti I'm watching you live from Cape Town. Tinashe Zemunja Nziva ari kuti kuenda kwemunhu mukuru zvinokonzera mashoko so vanhu vanofanira kuteedzera zvakataurwa. Simba racho ari kuti shuwa ngaazorore takatambudzwa kwenguva refu Trimo Munenja kuti rest in peace Gushungo please call me ndobva awana iye achinyora namba dzake. Talk sent in Tiria Zanzi Zim, let's take this as an opportunity to unite, but I understand I think we have a caller star.
Silo mlaleli uThembani ecingweni siyakwamukela kuhle.
I think it's lying just
for us. Sizwa ukuthi umlaleli wethu ucingo soluwile. Hayi siza kuzama njalo mnumzana Thembani sixoxe lawe ecingweni.
Ai wan regate ende kune vamwe vanga vari pachitiko chanhasi madzimai vanga vari ku Blue Roof tins kuti vanga vari kuti chii.
Inda dzimai chechiyo. Ndinotova muroora wa Grace. Tarasikirwa. na amugabe amugabe wakatiitira zvakawanda ende zvatisingambokurukuri ende vakatotidzidzisa kushinga kusatya nyange zvikaoma sei tikuramba takangoshinga nekuti vakatotidzidzisa kuti vanhu vanofanirwa kurima upfumi hwedu huri pavhu tinotofanirwa kutora vakatoti fanirwa itorimai saka hatimbotyi nyange zvikaoma sei totoramba takatoshinga vakatotidzidzisa kushinga nyanhamo hatichamboityi kuburikidza nayo vamugaba vakatishingisa tiri vanhu vakatoshinga izvozvo hatimbotyi kana chinhu chinhu nekuti baba ava vangu vari gamba vavasingashishidziri dei anga ari umwe munhu dei nyika iyoyo yakatotorwa nekushishidzirwa nyange nesuwo hatifanirwi kutya hatimbotyi.
We're hearing there from one of Dr. Mai Grace's relatives. She's saying she's a sister-in-law and she's definitely going to miss Mr. Mugabe. She says he looked after her family very well and she says he was a very bold man who was unafraid of anything. Regai tiverenge zviri pano. Kaspa Nyasha achibaya ari kuti pano maswera sei muzembi waari kuti I'm watching you from Cape Town. Vamugabe vaiva hanzi kupara nzvango nhunza musha vataura chishona chakadzika pasori kana ndatadza kuzviverenga vahove vari kuti that's our president vari kutaura ivo vaNelson Chamisa vatichangobva kuridza. And I'm hearing we have a caller.
We have a caller, Silomlaleli Uthembani Dube osecingweni siyakwamukela. Ye ungaphosela kho mnumzana Dube. Hayi kuyehlula ke sizwa lapha uAustin Ncube osithubele umbiko esithi mina ngithi makahambe engekabulalisi abaningi njengalokhu esikubonileyo emini namuhla. Lo Othilia Mabutho uthi kalale ngokuthula ukhulu. Unhlanhla Moses Ncube yena usithumele inombolo zakhe ukuthi simchayele ucingo hayi siza kuchayela Ncube ukwenzela ukuthi sizwe imbono yenu lapho ukuthi lithini ngodaba lukamufi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitaura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe. Nhasi taona isu mutumbi wavo uchiendeswa kuRufaro Stadium uko tiri kunzwa kuti paita chipatapata nhaka yemakonzo vamwe vanhu vakakuwara vanga vari kuda kuti vawanikwe ivo vachibata maoko uyezve vauya kuti vazowanikwa vachionawo mhuri yekwamugabe vachionawo zvakare vaimbova mutungamiri wenyika asi hatisati taziva pari zvino kuti vakuvara vangani asi taona masangano akaita seRed Cross nezvimwewo vachitakura vamwe vanhu vakuwanikwa vachikuvara. Tiri kunzwa kuti mangwana zvakare urongwa ihwohwu hwekuenda kuRufaro Stadium uri kuenderera mberi asi pari zvino hatisati taziva kuti vamugabe vacharadzikwa kupi. Regai timbonzwa zvakare kubva kune vamwe vanga vari kuchiitiko chekuBlue Roof nhasi.
Indonzi maideshi ndabva kuchivhu tirekukwana tezama taakuzochema mukwasha wedu ushungu dzaakatitira zvakawandisa asingaverengeki zvekuti tarasirwa paupenyu dzakapiwa ngoro tikaendisirwa vana kuzvikoro sikoro maapatopu zvekuti tisingaisinambopinda but nezvaakatiitira kuita maapatopu tese takapinda isoo tikakwanisa kunhirika kudiritira vana vedu neso tikaendao tikasvikawo mapu olevel hatai tisingakwanisi kusvika zvekuti kwaingoenda vana vehuzi kumaningiki kumabhoding school but tisakakwanisa tikazokwanisawo vana vedu vakaenda neurombo hwedu mashoma yataiwana iyo tikaendesa vana vedu vaane zvekuita mukati meupenyu taipiwa mafetiraiza mahara tichirimi tichipiwa matrakita ngoro takapiwa kusaindi kwedu zvekuti tarasikirwa paupenyu kuti dai tawanawo gamba rakangoitawo saiyeyi zvingangotinakiri.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune hama ya Dr. Amai Grace Mugabe vachitaura ivo pamusoro pezviri kurasikirwa kwaitwa mhuri yavo vari kuti ivo vaipiwa zvinhu zvakadai sefotoraiza nezvimwewo asi tiri kunzwa kuti tine muteereri star.
Yebo, siyakwamukela ecengweni mnumzana Maposa.
Yebo, linjani?
Oh, hawu, kwasazana bensithi mbengomnumzana ungaphi kwendawo njalo unguba.
Hello, ngise plan tree eZimbabwe.
Ye, ibizo mbani?
Ibizo sithokozile Maposa.
Yebo, ngaphi kweplan
tree? Ngise emaziyele
Ye, ungasinika owakho umbono?
Mayelana ngendaba iphi?
Ye, ngayo umnumzana Mgabe osechonile, sesichile, uthini ngaye, uthini ngokwenzakele.
Okay, ngithanda ukuthi langalezo kwabalahlekelwe kumuli yakho Mgabe. UNkulunkulu sengathi angabancedisa bethola amandla kulesi sikhathi esinzima.
Ye, kodwa wena. Ye, kodwa wena umkhumbula ngani uMongameli Mgabe?
Okay, mina ngimkhumbula ngakho konke owasenzela khona nokuletha i-foreign currency elizweni lethu.
Mhm. Kodwa konke akwenzayo lokho kuthatha njengokuthi kwakungamanyathelo amahle yini?
Hayi, angase amanyathelo amahle ngoba elizweni lathi kumele sibe ne-currency yethu.
Mhm.
So hayi, but ekubuseni kwakhe ngathi okunye kuright ngokuthi bathi khona osetshonile asikhuluma okubi ngaye.
Oh, kuyazila.
Bathi kuyazila.
Yebo ke, hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe hawu. Umntwana la uyaxoxa ngemuva.
Hayi, uyaxoxa eceleni la.
La ufuna ukuzwakala emsakazweni.
Ngiyabonga, ningangifonela anytime.
Yeah, hayi, sibongile lathi.
Thank you so much.
Yebo ke, siza kuchayela njalo ucingo Nhlanhla Moses Ncube ngoba uthe ufuna ukukhuluma emsakazweni. Usikhumbuzo Mlalazi, siyazama ukwenza lokho okuchoyo Mlalazi. Khathesi ke simelele uMnumzana Ncube.
Aiwa, kunayo vachangobva kupinda muchirongo, tiri kuenderera mberi tichitarisa isu nhoroondo yeupenyu hwakararama vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tinotenda vese vari palife feed yedu pari zvino tinoona pane vanyora namba dzavo vari kuda kufonerwa. Tinokutendai dzimwe namba tamboedza dziri kuti netsei asi pana Stembinkosi Mapedza ari kuti ndiri kuno kuBotswana. Please call me Langton Chakaraya ari kuti mama vambenge vari kutaura apa aiwa vada vanoda havo zvemahara. Edson Major Majoni ari kuti hanyora zvisingaverengeki. Kana muchinyora pano tinokumbirisawo kuti musanyore zvekunyombana. Mbedzi Ronald, I think it is time to bury the past and move forward. History will never change. And call me ndovaisa namba dzake. Paul Dukuche ari kuti kana munhu akatadza tinofanira kumuregeredza. Asi ndiri kunzwa kuti vamapedza vatiri kubva kutaura nezvavo vabva vafona. Hello.
Makasimbe.
Aiwa, takasimba. Tipeiwo pfungwa dzenyu, muri kupi mukoma?
Ya, inyanyi ndiri kubvata.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya, ndiri kutaura nyaya Mugabe, nyaya kutaura kubata panyaya kuwaredziya. Pane statement yandaona yapiwa naMatema Damba.
Ehe, vatichi.
Mama Temba Damba vanga vachiburitsa kuti Mugabe hadhizevhi kuregererwa bhikozi akauraya vanhu akawanda bari tinomushamisa Matema Damba izeni ovheterani akashanda pamwe chete naMugabe. Amatema Damba vaburitsai vachiti Munangagwa haana problemu bhikozi akauraya vanhu mumatebhereleni wazi Mugabe. But tikatarisa panguva yacho akauraya vanhu mumatebhereleni Munangagwa wazi minista achishanda pamwe chete naMugabe. Matema Damba akanga ari kuhovheteyeni achishanda pamwe chete naMugabe. Saka takuona kuti pane vamwe vanhu vakavarishana naMugabe vari padhuze zvakanyanya spirit vaakushandisa mukana uno wekusvibisa vamugabe nekuti vamugabe vafa.
Manje nguva yedu yadyanana zvazvo
vakatipatiitoo pakutadza kwakaita vamugabe nosaka tichiona zvemutobata pati iri kupatisirwa navamunangagwa. Vamunangagwa vari kutira kuzvichenura nekufa kwavamugabe bhikozi vamunangagwa vane kuziva kuti vamugabe munhu ari kurespektwa zvakanyanya neafrica yese chete nevana vezimbabwe chete. Ndanditarisa statement yapiwa najulius malema from south africa ari kuapisiata spirit zvakanaka zvakabata navamugabe ari kutaura kuti iye ari kuuya kuzoritinesa rufu rwavamugabe.
Ehe, tiri ipapo mukoma. Sorry, time yedu yadyirana namanji. We thank you so much. Our time is not on our side. We thank everybody that was live streaming with us. A marvelous Mhlanganya huye in Washington.
Njalo uPamela Khumalo sivalelisa ngeliqatha lapha othi uMgabe kalale ngoxolo izono zakhe zimlindile phezulu. Hayi ke ngumbono kaMakhumalo lowo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Thank you.